Dziko kwatiri kumba kwa mukoma wopo chungono parizvino mapurisa anga aripo pane vakararapo nezuro vanga vaine pfute vachichengetedza pamba pake ipapo kana kuti zvaanoshandisa zvibasa zvake kamera iripo nhasi mapurisa auya pamba ipapo zvakare nemagweta vachiti vari kuda kusecha mumba mamukoma hope wechingono vachiti vari kutsvaga any documents kana articles avari kufungidzira kuti vanogonga vakashandisa pakupara mhosva yavari kupomerwai.
Saka pane chavati vavana here chinosungirira vachingono kumhosva yavari kupomerwa?
Paita kupokana nekuti magweta hopo chingono zvare Beatrice Mtetwa, mukoma Doug Cotard, mukoma Gift Mtisi weZimbabwe Lawyers Human Rights wachema kana kuti waita makakatana nemapurisa kuti search warrant gwararamiraro iri harisi kupindirana nezvamuda kusecha. Saka paita kakutaudzana mapurisa anenge amboita kakudzoka mashure wambosiya vamwe varipo tikaona wakaenda mhiri kwavaenda. Saka tiri kungorwa mahunga-hunga kuti zvinhu zvinoda kuzama kugadzirisa kuti wavane sechiwarandi inotaura zvekutora kamera yamukoma hopozino.
Tanzwawo zvimwe chete kuti zviri kuitika kumba kwavanga rivhume kuti mapurisa ari kusechawo ikoko vawanawo here zvakare sechiwarandi kwavanga rivhume?
Hongu Magistrate Judith Karowinga ndiye apa sechiwarandi shandiswa nemapurisa kumba kwamukoma hopo chingono ndiyewo zvakare magistrate apa search warrant iri kushandiswa kwamukoma Jacob Garivhume wakamirirwa namukoma Moses Mkombo weZimbabwe Lawyers Human Rights kuti aonawo kuti akada kungofanana masearch warrants vari kutaurawo zvokuti tiri kutsvaga any documents anogona kunga akashandiswa navangarivhume mukupara mhosva yari kupomerwa vari kupihwawo mhosva zvakare yakafanana neyamukoma hopo yekunzi incitement kana kukurudzira ruzhinji rwevana vezimbabwe kuti rupandukire hurumende yavo munangagwa.
Saka vaviri ava vanotarisirwa kumira mudare riini?
Semamirira zvakaita tatova kuma half past 3 dzemasikati matare anovhara na half past 4 saka tiri kunokwatarisira kuti nezuva remangwana sechitatu vangangomeswa pamberi pedare.
Ivo vari kuti ine mhosva dzavari kupomerwa?
Mukaona pamhinduro yavo kuwarned cautioned statement yakarekodwa nezuro pavaipirwa mhosva yavaipirwa iyi vari kuramba vakazviramba mhosva idzodzi vesavairi navamukoma Jacob Garivhume vari kudinaya vari kuramba mhosva idzi dzavakapomerwa.